manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 29, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugoverwa kwechikafu kuManicaland. Otanga oita tanga wandida kumadzimai ari kuda kuchikafu kuchimanimani.
Zvinezvi hazvirengi tinotoenda kutarambotambotedza bwizi rwakatova magwere tichinonga tichiona kuti tinewo mese tichisuka tina zvigayo nokuti hwakanga huri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi mamwe madzimai ekuchimanimani ave kuita chipfambi nemasoja ari kuona nezvekufambiswa kwechikafu munzvimbo iyi nepamusana penzara inonzi yatekeshera munzvimbo iyi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vekuno kuchimanimani vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda mavo izvo zvave kupa kuti vashaye chekubata zvichitevera mafasha muecyclone Idai ayo akaeredza chikafu chavo chose mbatya zvipfuwo pamwe nedzimba. Mumwe mugari wemuward 16 munzvimbo yeskyline amai Nancy Nyamandwe vanoti vanogara vakatarisana nemhuri yavo sezvo vasina kana chokudya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Revai Jopa vanoti kuburikidza nekushaya chokudya madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mbagumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopiwa chikafu pachinenge chogoverwa.
Isusu zviri kuitika zviri kutotirwadza ngekuti vana mai vakutopinda parisiki yakashata yekusiya vana baba vari vega kumba nevana vechiuya koorara nemasoja kubudikidza ngenzara. Taane nguva tichifamba kumba hakuna chekubika saka unogumisira wautopinde pakao mangekutambudzika. Vamwe vakadzi vakutohura hamusina chimiro chakanaka mumadzimba. Varume vakutogunun'una zvekuti misha yakawanda ichatoputsika kubudikidza ngechiitiko ichochi.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wemubhuku rekwamanzou muno muskyline Makare uyo aramba kudomwa zita rake pamhepo. Mugari uyu ati zvakakosha kuti vagari vapiwirwe chikafu munzvimbo dzavanogara achiti izvi zvinoita kuti madzimai asafambe mitinho yakareba yaanosangana nemasoja ovavhevhetedza kuita chipfambi.
Saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti tisanyanye kuramba takaita muzvizhe wekundoungana kudai. Chikwanise kubatsirwa tiri pachikoro pamusha. Dai vatirangarirawo vakatibatsa izvi tine mazuva matatu ekuti kumba kwacho hakune kusina chikafu. Neufu kunenge kusina. Saka unotosha ndobuda ndichisiya kwakambodini. Woya kunofamba zve hakuna chatawana. Saka tinokumbirisa kuti dai Mwari atibatsira. Tione kurerutsirwawo. Ngotizozi dambudziko after dambudziko.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaCharles Manzou vanoti vave kutyira kuti dzimba zhinji dzichaparara kubudikidza nechifambi ichi chinonzi chave kuitwa nemamwe madzimai muno muchimanimani anonzi anenge achishuzhira mhuri dzavo dziri kuziya nenzara. VaManzou vanoti vave kutyira zvakare kupararira kwezvirwere zvepabonde pamwe nechirwere cheshura matongo kubudikidza nechifambi chinonzi chiri kuitwa ichi.
Chinotopararira ngokuti takatosiyana siyana hatitozivi kuti vanonga vachirarana vacho vakanaka here bhozi kundosangana imomo ototorwa dondo rese razvari makondomu zveshuwa muside.
Zvichakadai, vamwe vashandi vesangano reNational AIDS Council vari muno muchimanimani, avo vati havana mvumo yekutaura pamhepo, vanoti vakauya nemurwi wemakondomu kuitira kuti vazopa vagari vemuno, kuitira kuti vadyire zvihwitsi zvavo mumapepa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore kuti nzwe divi remasoja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas Chiripasi.
Zvino zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuchipinge nechimanimani mushure medutu mpengo cyclone idai. Vanhu vari munzvimbo iyi vari kuenderera mberi vachitsvaga hama dzavo dzakatakurwa nemvura kana kufushirwa pasi, uye vamwe vanoti rubatsiro ruri kunonoka kusvika. Asi imbwa dzinofonidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa dzinonzi dzakwanisa kuwana pari kufungidzirwa kuti pane mitumbi yevanhu gumi nevatanhatu. Chikoro cheNational University of Science and Technology chiri kubatsira kuti mitumbi iyi izivikanwe kuti ndeyanaani. Panga poitawo mutauro kuti chikafu chainge choshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yanzi nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch inofanirwa kuongororwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo avari munzvimbo iyi.
Chimanimani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani. Changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu nemalorries nemhaka yekuti mabridge anga akatambugwa ese. Zvino kuriko kwatasvika kunyawo the river, nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango ndiyo yanga yakakuvara zvikurusa. Asi iko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyawo the river. But tasvika panyawo the tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo. Papasvika 9 trucks dzauya nechikafu hadzikwanisi kuambuka, asi dziripo dzimwe dzabva kungangu. Saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu. We are talking about hundreds of people, men, women, navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks.
Ko vamwe onarebo wangu akumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa, zviri kufamba sei?
Iyo ndiyo isingaitiki. Vanhu vakatakura tupfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti ZANU-PF vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunoona vanhu musina chamakatakura. At that point tatisati kakwanisa kuti kunosvika anything other than my four-wheel driver ane ma one ton. Saka taita kubisa wenda kana ukasvika uri meya weMDC, zvatakaita meya wekuHarare nameya wekuChitare vaida kuinda, takatitakurai vakatakura vakanosvitsa. Saka iva veZANU-PF vakatakurawo vakanosvitsa. Asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti ZANU-PF, hatinei neZANU-PF, chataida ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vanga vava desperate.
Totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kuSouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwa. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzaswera dziri kungangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndopana vanhu vakafusikwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno kwamutare dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana. Saka tinei tava nenza dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunhare kuchimanimani naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe mugari wekuchipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, avanoti vave kurarama nekunonga chikafu chakasarira mushure medutu mupengo nekuti havana chekubata.
Ndine vana 5 asi kutoritira vana kuri kutotambudza. Uchipinge tinoshandisa maoko pazvizhinji zvatinoita kurima. Kuita zvekuti tishandisa bhuku hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzimberi tikatitarire shoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone idai?
Tatambira rubatsiro kaviri. Chekutanga kwakauya mabhaketi bhati nehwandu hwedu hatakwanisa kuwana tose. Echipiri kukauya hupfu nematende nesipo zvekare hatinakwanisa kuzvipiwa tose pamwe chete nezvasingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
azvinezi azvirenzi tinotoenda kutaramba tambotedza gwizi kwakatora magwere tinonga ndiona kuti tinewo mese tisuka tinawo chigayo nokuti kwakava uri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura
saka munotora nguva yakawanda zvakadii kuti muunganidze chibage ichi chokuti mungakwanise kugaisa
zvimwe zvacho tiramapaza tava kuzama kufukunyura saka zvinotora nguva refu kuti tikwanise kana kuzadza bhaketi remagwere tinge chigayo
ko vana vari kuenda kuchikoro here
vana vari kuenda savamwe havasi kukwanisa kumira nokuda kwokuti mifuya dzimwe dzichakatakura mvura inehuwandi vakrosa vaiyi kuchikoro
ko mvura muri kuiwana kupi
izvozvo zviri kutaura chokwadi hatina pane sosedu yemvura yatitowana mvura ineutsanana kudoenda tinotaimira mvura iri kunyuka pasiyo zvibhorani zvedu zviviri zvatinazvo zvakafa
asi mumhuri yenyu hapana hapo akarasika nemafashamu emvura
aiwa hatina kurasikirwe rino umwe chete pamafashamu emvura asi ngoti matsaona ndiva takangosangana nawo asi hatina kuzosvika pakure kuda munhu akafa
pane vanhu vakavakuvara
varipo vakakuvara nevamwe vakatogwawo nemvura very sorry panharaunda yedu panapa tine vamwe vakatogwa nemvura
vaangani ava
vaverengwa vatatu izvozvi vamwe vasati vavazikamwa ndi vasati abatana pamwe chete timbosangana tichikurukura panyaya yemvura iyoyo
mumwe mugari wekuchipinge east pakopera amai hilda sanganiso vachitaura vari parunare kuchipinge kwakare nablessing zulu westudio 7 mumiriri wechipinge east mudare reparamende vamatheus matthew mulambo vebato remdc vaudzawo blessing zulu westudio 7 kuti vanhu havasi kufara nekunonoka kuwana rubatsiro zvokuti vamwe vangavoronga kutoratidzira
kuchipinge east zvino panyaya yemvura mvura yakamira asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu havana chikafu chekudya havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta havana matende vanhu vari kurara panze nanhasi uno mumavhillaji medu vaipa vanhu vatatu vanhu 40 vakawirwa nedzimba ndo dambudziko ratinaro nanhasi uno hakuna chati chauya kuno
chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika
izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei tiri kungonzwa muredhiyo nomutv kuti zvinhu zvadhonetwa asi pagiraundi kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chati chauya dzaa ndichifonerwa nevanhu vekwabangira ndichifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko mp zvinhu zvetiri kunzwa zvimasirwo zviri kupi nanhasi uno hakuna chati chauya
ko ivo vana mudzviti vari kuti kudii
nhasi uno ndaa ndichivafonera kubvira makuseni ese svika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikafu chichauya rini hapana anga achibata foni saka ndiri kufungidzira kuti mande ndo kwatichaenda because mangwana esaturday havagone kunge vechishanda havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma asi tiri kuzwa kuti kuchipinge kunoku kune disaster yakaitika kana kuti vatizira kuchimari mari kwega here handiwo kuti zvitichaziya kuti zvafamba sei but kunoku tinoda need yefood tinoda need yekuti vanhu vapuwe mbasha
mumiriri wechipinge east muparamende vamatheus matthew mulambo vemdc vachitaura vari parunhare kuchipinge kwakare nablessing zulu westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvipangamazano zveamerica nechina zvinoti zvafambira mberi munhaurirano munyaya dzekutengeserana pamusangano waitirwa munigeria nhasi muzinda wewhite house unoti kutaurirana uku kuchaenderera mberi pamusangano uchaitirwa muwashington dc svondo rinouya vakuru vakuru vari munzvimbo dzakarohwa necycloni idai mumozambique vanoti uwandu hwevanhu vabatwa nekorera hwakwira kubva kuvanhu vashanu nemusi wechitatu kusvika pavanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe nezuro hurumende yazivisa kuti zvikoro munzvimbo dzakarohwa necycloni idai zvichakasika kuvharwa uye zvichizokasikawo kuvhurwa Asi munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti danho rekuti zvikoro mudunhu iri zvikatsike kuvhurwa richakanganisika sezvo zvikoro zvakawanda zvakaparadzwa uye misha yevarairidzi yakaparadzwa. VaMajongwe vanotaura izvi mushure mekushanyira nzvimbo dzechimani mani nechikunge yakaparadzwa nedutu mupengo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Zvandakaona kuchimani mani nekuchipinge zvinotyisa, zvinorovesa hana. Kuti matombo akadzika mugomo akatora misha nemvura zvikatora misha yevanhu vakaenda. Magrosa pane pamwe pati papikoko. Nokuti pane masoro ainzi akaoka kuma 1940 akaenda nemvura. Vanhu vanga vari mukati vakaenda nemvura. Mota dzimwe dzazvinonhu vakapaka dzikaenda nemvura. Kureva zvoti namba yevanhu vari kutaura vanhu vakaenda nemvura vanogona kuwanda kudarika vanhu vari kufungidzirwa. Ndine zvidzidzo zvakawanda zvandakaona. Nepamusoro pekuti vana vandakataura navo vari kungochema, varairidzi vari kungochema.
Tichitarisawo kuzvikoro, zvikoro zvingani zvamakaona zvakaparadzwa uye zvakaparadzwa zvakadii?
Tikutarisa zvikoro hongu, asi ndikandasvika kuchikoro iko toda kutaura kuti varairidzi vakawanda vane dzimba dziri munharaunda kubva kuchipinge tikapinda mukopa tikauya kwamachongwe. Nekuti vamwe varairidzi ava varairidzi vanodzidzisa muzvikoro hongu, asi malocals vanogara mudzimba dzavo, dzimba dzavanogara dzakaenda nemvura. Kureva kuti pane vanhu vasitorina zvavanazvo. Then tozoenda kumabuilding ezvikoro. Kune zvikoro zvakawanda zvandakaona kuti matenga akabva, mawalls aidonhera mukati madesk, nemabhuku anga ari muzvikoro akawanda acho akatota. Kureva kuti kana matextbook hakuna, mabhuku ekunyorera hakuna, madesk akapwanyika. Kureva kuti kuri kuda kutoti kutoitwa fact finding nekuti koitwa sei kuti tiite rehabilitate zvikoro izvozvo. Nepamusana pekuti haiwa zvandakaona zvinokunda kwamakurira.
Saka zvikoro zvingani zvakaparadzwa necyclone idai?
Kana ndichitarisa zvandakapfuura ndichiona ini ndogona kutosvika pa 1314. Asi zivai kuti kumberi kwekopa ndakatadza kutono kusvika nekuti hwana hakuna mugwagwa. Tuvese vandaitobvunzana vaiti ndogona kutadza kudzoka kwamuruka kuenda.
Tinozva kuti hurumende yazivisawo kuti zvikoro zvemudunhu iri zvichakasika kuvhurwa. Munoona zvichinge zvagadzirira here?
Vanoti zvikoro zvavhurwa. Madesk acho haako. Mabuilding iwo arida kudonha haana kugadzirwa. Migwagwa yacho haina kugadzirwa. Maticha haana kuwana solution. Saka vanenge vachivhura zvikoro vachienda kunodii. Nekuti kwekufamba nakokwa kwacho hakuna. Saka even tikati zvikoro zvakurumidza kuvhurwa. Vanokurumidza kuvhura vachienda kupi? Saka zvekuti zvikoro zvakurumidza kuvhurwa haisi solution. Ngapaitwe serious national position yekuti voita sei nenzvimbo iyo. Nekuti pari kuda kuitirwa serious relocation yevanhu. Nguva yekuti vachidhiswa kune zvataona apa yakwana.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare mumarondera neStudio 7. Bepanhau reHerald rabvuma nhasi kuti raiita basa raro rakarerekera kuZANU-PF musarudzo dzakaitwa gore rapera, rikati richagadzirisa mashandiro aro sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Izvi zvabuda nhasi mudare rekumasvingo zvichitevera kuendeswa kweHerald neZimbabwe Broadcasting Corporation kumataredzi mhosva nesangano reVeritas. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Gweta reVeritas vaDag Coltart vaudza dare redzimhosva kuti ZBC neHerald dziri kutyora chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika, icho chinosungira masangano enhau ari pasi pehurumende kupambikana yakaenzana kumapato ose zvematongerwo enyika.
So basically the nature of the case is we are seeking to enforce section 61 subsection 4 of
kuti section 61 subsection 4 yebumbiro remutemo yenyika kuti ritevedzerwe nemasangano enhau. Aya, iyo inotinofanira kusava nedii ravakarerekera uye vanofanira kuva kupamukana yakanzana kuvanhu vose vane pfungwa dzakasiyana-siyana mukubudisa nhau dzavo. Iyi ikodzero yemunhu wese, iri mumutemo. Saka tiri kuti Herald ava vanomboti havasi vehurumende asi ivo vari vanofanira kutevedzera mutemo uyu. Zvese zvichabuda mudare hatingazvitauri. Tamira kuti mutongi atipe mutongo.
Vakota vaudza dare munguva yesarudzo gore rapera, ZANU-PF ndiyo yakawana nguva yakakurisa munhepfenyuro yeZBC uye mubepanhau reHerald zvichienzaniswa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mumapepa ari mudare, ZBC iyo ndo yaita yekutanga inofanira kupindura zvairi kupomerwa neVeritas uye Herald iri yechipiri. Vachipikisa mashoko avakotati, gweta reZBC vaEvans Moyo varamba mhosva iyi vachiti nhepfenyuro yavo iri kuita basa rayo nemazvo uye inotepenyura nawo zvakaenzana pasina kutsigira rimwe divi.
Position yedu setakamira ZBC ndeyekuti ZBC haina chakakanganisa. Hauye kudare kana zvichinge usasina chakanganisa. Saka pakuona kwenzeko kuti hapana chaisa pandopiwe dare zvinotaridza kusana chakakanganiswa neZBC. Saka kota yeke on feelings inoita on evidence. Saka position ndeyekuti hapana evidence yekuti tine zvatakakanganisa zvingaita kuti vangauya kudare zvitsvaga.
Saka munoimba here kuti dare chapamutongo unoenderana nezvamuri kutaura?
Tinotarisa sekudare.
Asi here kuti haina kutumira magweta kuitira kuti imirirwe mudare mushure mekunge yabvuma mhosva yairi kupomerwa ikavimisa kuti ichagadzira maburitsiro achaita nyaya dzayo. VeVeritas vakaendesawo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudare pamwe nesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe asi yazovabvisa panyaya idzi mushure mekuona kuti vange vasinei nenyaya iyi. Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati vachapa mutongo wavo munguva pfupi inotevera uye vachazivisa magweta evanga ari mudare zuva ravachapa mutongo wavo. Ndakamira Joseph Masungo, Jenny Kandi Maramba.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona nasi tangatiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo rehurricane Idai.
Muri kutaura na Memory Mutangi.
Makadii ko amai Memory Mutangi ndimi vekubhikita?
Ya, ndimi vekubhikita Machifu Marozva.
Ehe, titsananguriwo kuti kwakamira sei ikoko kubhikita nekuti vazhinji vari kunyanya kutarisa kuchimani mani asi toziva kuti kumasvingo makasangana one dambudziko iri kwakamira sei?
Ah, kumasvingo vanhu vakasangana nedambudziko. Dambudziko riripo ndiro kuti mvura kunaya payakaita yakasiya yaputsa dzimba dzevanhu dzakawandisa. Aha, dzimba dzakaputswa dzakawandisa zvokuti muraini chaimo chaimo munogona kuwanikwa musha umwe nomumwe wakaputsika imba. Dzimba shoma dzisina kuputsika. Vamwe vachona vanotogara vakatoita zvokukumbira pokugara. Havana pokutogara zvachose kutaura kudai havatorina. Saka zvakaoma vakasara vachingova pamhene vakati wandei.
Imi zvakafambawo sei kwamuri?
Imi ndinotovawo neimba yakaputsikawo. Maputsikira yakatoita tinotozotenda Mwari nokuti vanhu takabuda taona kuti imwe yakuda kutodhirika ndokupinda mune imwe rumu. Tichibva tatiza futi imomo ndokuzondopinda mukicheni chaimo. Tichingoti pindai mukicheni iyo ichifara yatodii ichitofara ichidhirika imwe yachona iyoyo. Zvinhu zvizhinji zvakaita sechikafu chakanga chirimo hapana wakazokwanisa kuzotora kana chibagi kana chii zvakazongofuta kusvika tangozongoona kutoti hazvichabetseri chamera. Ndo masanganikira atakaitawo nazvo pedu iwawo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatanga mitambo yacho yemwaka uno nhasi masikati apo chakunda Harare City 2-0 mumutambo watambirwa muRufaro Stadium. Veruzhinji vari kutarisira rakanaka kuzvikwata zvavo mumakundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAutos Mashonganyika vanoti Pure Platinum yakawana zvidzidzo zvakawanda izvo ichashandisa makwikwi egore rino.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
FC Platinum yakarasikirwa naSoccer Star of the Year Rodwell Nyengetere uyo akaenda kuSouth Africa asi kugona kunenge kudada ichine vatambi vayo vese vakavabatsira kutora mukombe weligi uyu mwaka wapera pamusoro panhamo naMurwira. Vatambi ava vagara zvekare kwemakore akati wandei vaine murairidzi mumwe chete Nome Mapeza uyo ave kunyatsonzwisisa matambiro avo. Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu vatinashe museti vanoti vachitarisa zvakachiitika panguva yezororo vari kuona zvakaitika mwaka wapera zvichidzokororwa zvekare gorerino. Vamseti vanoti, sema onero avo, FC Platinum nengezi Platinum Stars. Iyo, inemurairizi mutsa ero agbai. Ndizo zinumkana wekuita mashiripiti mwaka uno.
FC Platinum ise timu inemkombe izo zi, we will never rule it out. Yes, ngezi Platinum nema rina kochi mnyu anu, anenga anogona, nofunga sitawa budira sakanaka.
Vamseti, vanoti zvimwe zvikwata zvakatenga vatambi vatsva vakawanda zvakaita seCapes United, T1 neManika Diamonds zvinokwanisa kutatarika.
Kujela ndokuchanetsa Manyika Diamonds ayo inokwanisa kudi kuva yakashandisa mari yakawanda asi vachatora nguva kuti vasvike pane zvimwe zvikwata zvakada zvakabatana.
Asi mongorori wemutambo wenhabvu vaparai kambamura vanoti ivo chimwe chezvikwata chinoteverwa nechaunga Capes United, Dynamos neHighlanders ndicho chichatora mukombe uyu. Asi vakambamura vanoti vanoona kunge Highlanders iri iyo ichaita zvidavado.
Vatambi vanavo and aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo muko.
Highlanders neCapes United dzaive pamusika dzitenga vatambi vatsva vane mukurumbira asi Dynamos yakaunganidza vatambi vatsva vechidiki nevashoma vanozivikanwa vakaita saEdward Sadomba uyo aimbotamba kuSudan nekuLibya. Sadomba ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata chake Huchi nemukaka.
Tinotarisira gemu rese rese rachasangana nao tinotarisira kushanda nesimba tipfuure zvatakaita gore rapfuura.
Mitambo yekutanga yemwaka uno iyo iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera, Black Rhinos vs Highlanders. Chicken Inn vs ZPC Kariba. Mushowani Stars vs Dynamos. Chapungu vs Blower Chiefs. Shondo, Capes United vs Manika Diamonds. Triangle vs Ngezi Platinum Stars. Wange vs Yada. Herentals vs Tier 1. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Kambo Tigere Bo tichirangarira muimbi Chedius Masito wechikwata chengwenya Brothers akashaya nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. mamwe mauto ari kubatsira kugwerwa kwechikafu kumanikaland oita tanga wandida kumadzimai ari kuda chikafu kuchimane mani. Vanhu vakawanda vochema chema nekushaya chikafu mudunhu remanikaland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Stanikile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu mhlaka 29 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lakwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-intanethi. Ibandla MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukansila we-Country Park kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo engango eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManikaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye usenqabela ukuthi basebenze ngesiqubu abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliament umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imitshina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Kusenjalo sixoxele uNkosazana Dube weChisumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Sina lapha singathi nje lapha ala elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba amanzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elasinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyeba liningi phakathi kwenzi. Kodwa ukuthi zadilisa azidilikanga. Lapho thwe elokizeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu thiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ophileyo.
Imigwaqo-ke la mabridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingaba lokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizela lazelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyama iplaswanga phansi. So ya debeta esimeni okokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplastiki phakathi phandle ayiplastiwanga abayisemende yabalithwayo so ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngisadlulekelwa lapha yona indlu yakho leyiyi-one
emasimini kunjani njalo ukudla lilakho yini
uyasilako siyapha indlala siwasila sikulethi umamanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izimu basala lokungamasimu amanye amasimu sibilasi selawo ukuthi kuyabe kuthele okwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa he kuyakusithathanga kuhle kuyakhwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa kodwa sithwele kanzima
lo Nkosazana Dube sixoxela esetshisumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-internet. Amankampani la agoqela i-Econet leNet1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuliviki. Kodwa isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayihlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe iye vele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele abantu nababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication kulapho sekusenziwa khona i-business, kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo, kulapho sukhulumisana khona nezihlobo nabangane, ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana lapho kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile. Ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kusho ukuthi ama-business amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu. Asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza ama-customer ukuzuza abathengayo kanti abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedata sisenziwa ku-internet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona laphana ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu uthi ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Maningi amanyathelo esizawathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni foni leze bulenjini internet.
Lo mnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association. Ibandla leMTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancindise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansila wabo. Kulabantu abalitshumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolu khetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singela muntu ngemva kokubhubha kwaye ungikhansila umnumzana Hapson Yasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo we-MDC, unkosikazi Thabita Khumalo, nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
Wathi Njamisa besilapha namhlanje eCountry Park sibamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu waseCountry Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Alderman Colette.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
Kodwa ke ayisenibhodile eCountry Park, ngikhuluma labahlali beCountry Park bakhanya bengi-accepta, bayatshontsha ukuthi hhayi buyela uzoqedisa umsebenzi owawushiyela endleleni. So bengikhakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa, hhayi ovele senqobile kudala yimi. I-ZANU-PF la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu, kodwa ke ngibona izolo ntamba ngabo 7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu. Sithe thina abantu kabathathe impuphu, kodwa yinxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uza kunika futhi enye i-5 kg ngemva kwe-38 years. Ngawina mina ama-primary, so lwana waluza, ubefanele ukuthi ayewithdraw. So kulabanye esibone ngani bayamuyenga kumbe ngabe sesebenza lezani kuyeke, ngoba nxa sesala umthetho wephathi engumye wafila yedi after sikwazi ukuthi sesitho. But-ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxoshwa ephathini, ngasekho ephathini, ngasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali weCountry Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukhansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicela ukuthi ozangena whoever uyabe esevotele wangena, sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi lemgwaqo, engakabi lamanzi, akula mabriji, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini. Kagame ngamazwi wabe bakhulumile after elections uyabe ngenile egcwalisa into zakuyabe zikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncedisa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Isikhathi ama-youth amaningi anathi utshwala kathesi abayebabhema imbanje, sombone ngani bekasincedisa ngemisebenzi lendawo zonezi nje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa, sidlala noma amabhora amagemzi nje achiyeneyo amaningi.
Izakhamuzi ze-Country Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba, bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakweleBhilitani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo, leyodwa yokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale koBulawayo.
Ungabizwa ozwayo lamhlanje edolobheni lakoBulawayo eFamona Fire and Ambulance Station, lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk usikhanyele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBhilitani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile uhlelo loku phethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli babekwazi ukuthi kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika zilokho zimelela ukuthi sizuze foreign currency sisuse England. Kodwa ke u-Operation Florian ubuyenelisile ukubuya le moto eyodwa i-container eligcwele izinto eziningi ebesizidinga ezifana le equipment yoku-attend ama-accident, yoku-attend imililo, ama-helmet nokunye okunjalo. Ikakhulu njalo okunye okuqakathekileyo lo nyaka bekungama-spare parts ezimota lezi abahlala beziletha.
Wengeze ethi lamanye amakhansili azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian loba nje bengasabizanga amanye amakhansili ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba le mali eyenelayo.
Namhla ke esibe nabo abazathola labo kulutshwane okuphuma kwenalo imoto ebuyileyo ngamakhansili eKwekwe, Gweru, Zwishabane, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola labo kokunye lo nyaka sisababizanga ku-training ngoba bese sibone ngani siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lwe-Operation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBhilitani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Hlelo lwe Operation Florian siyabonga kakhulu, kodwa impahla adumele siyiqhwijelwe namhlanje yayikafike elizweni lokhu ise-UK khona le siswele imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapho impahla leyo, kodwa sinethemba lokuthi kusaphela unyaka siyasesikwanisile ukuthi leyo mali yamadola eMelika afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siyenele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lo nyaka sifike sa-train abantu be-fabric yethu kuzothi bebekwazi ukuthi icitshe umlilo. Sibaphathele izimoto zokucitsha umlilo ezimbili le ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ukucitshwa komlilo acting chief fire officer eBulawayo City Council Fire and Ambulance Service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela michina yokucitsha umlilo lezimota sezifile.
Operation Florian isincede kakhulu kakhulu ngesizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo, kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona, njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi siprovide iservice kobulawayo iservice engcono.
Ubudlelwano beOperation Florian uqale ngo-2011 njalo lo nyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacitsha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha lababalisi babo abasuka e-University of Central Lancashire eBhilitani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngo-2011 Life Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo yenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho we-cyclone Idai eManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intatheli zendaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethuseka okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso yezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenquka embusweni. Umqondisi wenhlanganiso yezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazura othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo, bakhe izikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights laku democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kukahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma-NGO abona aku-humanitarian labalwela idemokrasi babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo e-Family AIDS Caring Trust uthi noma behlangana lalolu dubo lomumonje injongo yabo ikuphathisa uzulu.
Lokhuyana sihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangazwe kaningi kakhona manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda ezempangazwe, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uzulu. Kathi esivele sikhuluma nje antshakwazi kule cyclone nalaye i-Idai, ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimane mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lohulumende.
Ingcitshi esikhulume lazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuswe ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zicina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhatshana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlala esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe. Ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday namuhla sikhamba lobheka inkosi ngwenya uthethe idlalade lakhe elisha elesihloko esithi ubambo lwami mntungamela inkomo uyalandisa
inkosi ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni
ngizalwa eLwakweni eMangwandi kwezomculo njengawonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nace sontweni
sizobonana la baba kevatsia ngulomhlaba ngenxa yezipho intando kaNkulunkulu ithi
kaka womculo wakho lo ungwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like a beat yami ngibe yimi ngiyedwa nje bengifuna ukungena kakhulu kusindebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana kona afropopunyana ne-track ye-1 nje gospel so kahle kahle yi-mix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat leyo engizama ukuyicreata entshanyana
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi
ngenzinama njani akala ngithi
Tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya?
Ngisasejobe kwamanje ngalithola kusazini Sibanda. Inamba zakhe ngezithi +27 78 143 1409. Oro ulithole la kimi kubheki inamba zami zithi 078 941 0999.
Hayi isikhathi sisavumi jahalezansi ungabatshiyela waphi amazwi abalaleli
kubalaleli bakithi siyacela please disupporteni abaculi bakithi sixhasaneni sithandazeni futhi uNkulunkulu uyasithanda sonke
uphuma ke enkundleni ubheka inkosi ngwenya ngale ethi insumansumane
le ndaba na Yamesaba yini na lomuntu Uyasabisa yini na lomuntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Insumansumane le ndaba Insumansumane le ndaba na Liyamesaba yini na lomuntu Uyasabisa yini na lomuntu Akulunganga wenzayo Agulunganga wenzayo Kodwa besithi
wena bathethi kazi labantu wena
Itingabeza besithi
wena bahlukumeza abantu wena
Abeza besithi
wena ungumbulali wena
akulungami
umculo kaBheki Inkosi Ngwenya isithi insumansuma nendaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke sikhangele ebezikhokhela iqula lakwele South Africa elincediswa izinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.